hatina kumisa takatimboti zororei ndichana nekuti anozorora ndiari uchasimudzira rwendo tikati pazvinguta patakasastenda siraiti takati timboti zororei paive paisika mhingambinyi dzakawanda vanisaraidzi vanga vakuzvikitimaizwa panga pane mashoko akawanda saka takati ngatimbodzokere kumashure tiongorore kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei ndokuchizosangana naminista nemakurukota evamwe hurumende nevakuru vepublic service commission ndokuwirirana kuti tichasangana svondo rino asi nhasi wachina musangana usati waitwa zvinova chinhu zvinoratidza kuti zvese zvakaitwa izvi zvakaitwa in bad faith government haina kuita zvinhu zvese zvakaita in good faith zvinoratidza kuti tagara tichingodzira nematsotsi chavaita kuti vanhu vadzokere kuzvikoro vaite international image recorrect kuna kuti vanzi kuzvibazwa zvinhu zvakanaka asi vachiratidza kuti vakatikanganisira zvinhu zvedu ende hapana chabuda ipapo pane zvatanga tichitirai kuti titaure navo asi chiripo ndeiye zvino izvi nhaurirano dzati hazvisati dzaitwa asi tsamba takanyora tivare kuchidza kuti zvatakawirirana zviya ngatiite izvozvo takamirira nhaurirano idzodzo zviri pachena kuti vatotanga kubvitimaiza mamembers edu vakuzviudzai kuno mazita nemaadhiresi ekudzimba mafoni number zvatati tingatarisi nepamusana pau zvinoratidza kuti vanhu vatikudzira navava vanhu vatongori neutsinyena kudai
saka matanho amakutora ndeapi tichiona kuti nhasi musi wechina svondo ratopera ii
chiripo ndechekuti hapana chinonetsa kana tikanzi ngatisangane nhasi natikovu yeemu kana natiemu tinosangana nepamusana pekuti isu tiri vanhu vanoti any time tinogona kusangana totsvaga solution nekuti chiripo ndechekuti tiwane solution chekutanga ndechekuti taakutisangana semasangano ese nekunga ti panopera zvavanhu vacho ndichanga ndakurudzira masangano ese kuti tisangane mangwana kana takwanisa kudaro totiratidza hurumende yedu kana rondo ruya rwakanga tambozorora kana tongorisimudzira futi kubva mande kana tuze kuendera mberi nepamusana pekuti chiripo ndechekuti hurumende yakuda kuti vashandi vapandukire maunion nepamusana pekuti vanhu vanenge vaine masystems ari korekt avanogona kuabhuza endekuti vashandi vakawanda yakuti maunion akatitengesa asi hapana ari kutarisa kuti chokwadi ndechekuti dai tisina kumira ipapo apo vanhu vakawanda vangada vatobvunga kumabasa
asi hurumende iri kuteverawo here zvivimbiso zvayakakupai pamakambogara pasi svondo rapera
sofa hapana kana chimwe chete tataona ndozvakutaura kuti vanga vachiita zvimwe zvinhu very bad faith they did everything in bad faith ende kuratidza kuti havasi serious have ignored us completely hapana kana effort yekumbotiingenzawo kuti vavediwe zvinhu zvakabira papo takadii takadii nepamusanapo taaida kuti vanzi varedzi vadzokera kuchikoro varedzi vavadzokera kuchikoro vakuti vazvitimaidza vari ikoko kunotizirwa nemahofisero vari kuotizirwa kunotizirwa nemaiti vakutizirwa nemaiti kurifambwa muzvikoro nemota dzisava number plate vari kufamba kureva kuti ticha ndiye atoparumana nzombe kuti uku ane nhamo uku ari kudzvanyirirwa
mi mune tarisiro here yekuti munge muchienda kune mamwe mapazi ehurumende akaita sebazi rezvashandi
iye nezvi tanga tawirirana kuti tanyora tsamba dzirikuenda kupalamendi ndepamusanapo tobhiliva kuti parliamendi is a very necessary and critical arm yekuti panenge pachiitika zvese zviri kuitika izvi tikadewo kupalamendi vagona kunzwisisa zvatiri kutaura nepamusana pekuti zvabuda pachena kuti nyaya iyo haigona kungodhiliwa nepublic service naminista chete iri todowa mumakurukota ehurumende kuti apindire nepamusana pekuti tatraya executive zvaramba takuda kuenda kulegislature tikabva ipapo toenda kujudiciary